Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, May the 29th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the voter inspection exercise and the mop-up registration which ended today. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. Of course, you should know by now that we are also streaming live on our website, www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandevele.com. The inspection of the voters' roll and the mop-up registration exercise came to a close today, with many people making a last-minute dash to registration and inspection centers across the country. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has signed the Electoral Amendment Bill into law, according to a government gazette out today. This sets the stage for the proclamation of the election date by Mr. Mnangagwa anytime from now. A few weeks ago, Mr. Mnangagwa promised to proclaim the election before the end of this month, and if he is to honor his word, then we should know in the next 2 days when the elections will be held. Lichonanjani Mtwagazi, lichonanjani Zulu we Zimbabwe. Ikutibana njalo kuhlelo lwenu namhlanje, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje ke sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota obeluqhutshwa endaweni ezithiyeneyo zelizwe olugqitshwe namhlanje, kanye lohlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll ukubana lilotshwe kakuhle na igama lakho, njalo iqondile yonke imininingwana. Ngoba nxa ungasahambanga wayahlola kwasokutholakala ukuthi kukhona okungaqondanga ngelanga lokhetho, kawusoze uvunyelwe ukuvota. Emakhaya lenelisile yini ukuyabhalisa, njalo lihambile layahlola labona ukuthi into zintswempu, konke kuhamba kakuhle? Ndiyonyaya yatukukurukurane zvayo nhasi muri yeZimbabwe, nyaya yekunyoresa kuvota, uyezve kuongorora gwaro revavoti kana kuti voters roll. Zvirongwa izvi zvasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi. Asi mubvunzo watinawo ndewekuti maenda here kunoongorora gwaro iri, uyezve vanga vasati vanyoresa magona kunyoresa here? Taona mifananidzo yanga ichibuda padandemutande reintaneti, zvikuru sei paTwitter, ichiiswa nemasangano akazvimirira oga akasiyana-siyana, anosanganisira Election Resource Center pamwe chete neisangano raMuzvare Justina Mukoko, vachiburisa mifananidzo yevanhu vachinyoresa nhasi. Kwanga kuine vanhu vakawanda muri Zimbabwe. Musadaro veduwe, musamirira zuva rekupedzisira, haiwa. Asi magona nekumhanya kwamaita kumhanyira kuma registration centers, toda kunzwa kwamuri kuti magona here kuongorora gwaro iri, uyezve manyoresa here? nasi mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa va saina mtemo we electoral amendment bill wa mtemo wakakwana chaiyo wakadzama saka takumirira zuva resarudzo kuna vamnangagwa vakavimbisa masvondo mashoma apfuura kuti mwedzi uno usati wapera vachange vadzivisa mhuri yezimbabwe kuti sarudzo dzichaitwa riini iko ke esesikumelele manje ukuti sizweke ukuvana umongameli mnangagwa uti ukhetho luza kwenziwa nini njengokuthembisa kwakhe. And joining me now is my first guest, a man who needs no introduction on this platform. That's Tinei Mukwewa, the director of the organization Abameli. Mr. Mukwewa, good evening and welcome.
Welcome. Thank you very much. And how are you?
We are doing well, Mr. Mukwewa, and we appreciate your presence. Let's dive in. We hear many people were making the last minute rush to registration centers and to inspection centers today. How was the situation where you are?
In Bulawayo, there were also many dashes where people were rushing to go and put the final nail in the coffin and inspecting for time, probably the TV, and checking their names. It's quite unfortunate that people had to wait last minute. But also, we need to be also cognizant that there were also other means in which you could check a name without having to go to the polling station or registration center. So it does not mean that physically, because a few people went and checked physically, but we do not have statistics of how many people were able to access that information via the SMS, how many people could also access by so using the various tools that were available.
And personally, how did you inspect your name?
I met the team right on the first day. Where the polling station is Baines Primary, and I made my inspection and checked my name, and changed the polling station as I felt that I needed to change the polling station so that it could be hopefully during the election.
Vamukwewa runare rwenyu rukukata-kata nogona kuti famba-famba here kwa muri ipapo ti maybe tinganzwana na zviri nani
ameno kuti iko zvino ndako kunzwa iye makundinzwa zvakanaka here ndamira
zvanani chaizvo taona nhasi va mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisaina mutemo weElectoral Amendment Bill wamutemo yaAct. Zvinorevei izvi?
Izvi zvinoreva kuti mutemo pane zvimwe zvatawedzera pamutemo wanga uripo weElectoral Act. Pane masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, anga achi loba kana kuti kuadvocata kuti paiswe zvimwe zviwedzerwe paElectoral Act. Hurumende yakatora some of the things zvishomawo ikawedzera. Asi pane zvakawanda zvichiri kudiwa kuti mutemo uyu uzadzikise bumbiro remutemo yatinoti constitution yedu.
Aha. Saka kanata kutarisa zuva re sarudzo. Muri kutarisira kuti vamunangagwa vange vachizivisa nyika rini, vange vachishambadzira rini zuva resarudzo?
Tukuona zvinenge mazuva akutevera anenge handidi kuti ndiprofite, asi kuna na 4 June apa ndipo patinenge ndofunga tinganzwa presidential proclamation achiseta madates kuti election ringaita rini. And after that setting of the dates, pane nguva inokwana 60 days. So zvine zvichireva kuti from 4 June toverengawo mazuva angasvika 60 days ndipo patinoita kupinda paelection.
Aha. Lapo khona mukwewa yebo uyathi ukuthi wena wahlola igama lakho walithola. Bakhona yini abahlolayo obaziyo bathola hayi into kazimanga kuhle balungisisa? Njalo bakhona yini ekade bengakabhalisi ukuvota, ekade bengabhalisela ukuvota, abenelise ukubhalisa kuhlandla lonele ligqitshwe lamhlanje nje?
Kuhlandla lele ligqitshwe namhlanje, sike sabhoda emhlubulweni waseMandebeleni kusuka empophoma zaseVitoli safika laseHwange, siyehla sayafika koBulawayo, sadlula saya eGwanda eMajawundeni, sidlula sisiye eBedbridge. Indawo lezo besithola abanye abakade bengakarejisti. Bebekhuthazwa bekule nhlanganiso ade zifanana leZimbabwe Human Rights Association, ade behamba bekhankasa, beyenza esithi ngama-road show, leZimbabwe Election Support Network, ERC layo ibikhona, Hill Zimbabwe bebekhona phakathi. Ngezinye inhlanganiso lazo esihlangane lazo kade zikhuthaza zikhankasa ukuthi abantu bahambe bayohlola. Abaningi bebetholakala behamba bekhutshwa izihlobo lama esithi ngama-voting educators athethwa ama-VE asuka kwinhlanganiso le ethiwa yiZimbabwe Electoral Commission, iZEC. So besithole abaningi behamba besiya register. Kulabo bekukhona abanye kade bethola izibongo ziyabe zipanjanisiwe bebekorekthelwa, abanye bebetshintsha indawo lapho bazavotela khona. Kusuke koBulawayo abanye bebebuza ukuthi endaweni laphana kuthiwa ekusileni isibhedlela lesi esidedikethe kubaba uJoshua Mqabuko kule tende ade likhona, abaningi bebetshelwa ukuthi abasoze bakwanise ukuvotela khonapho, kodwa abezekhi bebebachasisela ukuthi kuzabe kule tende. So i-process le incede abaningi ukuthi bazi ukuthi bona bazavotela ngaphi, nokubakhonfemela izibongo, lokukhangela ukuthi ubhaliwe yini, lamabizo abhalwe okuqondileyo yini. So kuncedile sibili, kodwa okungani kudanisile yukuthi bekungakhankaswa kakhulu lapha especially ku-television ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele lokhu kwenzakale, ngoba abaningi babona izinto eziningi lapha kuma-television kumabonakude.
Abasakhulayo mukwewa bami ngapi konke kukho konke lokho, balomdlandla yini, balentshinkuntshi yokhetho lolumpela?
Kukhanya abo lutsha bangani sebele esithi new edit impetus ukuthi bayovota. Kukhanya sokwenganiso kulentshukuntshu. Iminyaka edluleyo abasakhulayo intshukuntshu ibingani lutshwane, bekungela dlabuzane, kodwa kathesi ubusithi nxa ukhuluma ngendaba zokurejista lokuvota bebesukumela phezulu ubona ukuthi indaba yokuvota le ingani ibaqhuphula ukulukuluku ngoba kathesi umumo ungani usuguqukile ngesikhathi lesi kweminye eminyaka edluleyo abantu beqalisiwe ukuthaywa kodwa kathesi kungani kulokuthula okwenza ukuthi abolutsha babe lontshukuntshu yokuthi baphume bayorejista ukuze bacine bevota.
Pane imwe nyaya vamukwe wame noma kambonzwane zvakana kuti pane dzimwe nyaya dzakadai dzamambosangana nadzo ndakaverenga mave panhau svondo rapfuura pane munhu akanga achitaura iye kuti akaenda kunoongorora gwaro revoters roll asi akasvika ikoko vezeki vakatora chitupa chake vakatarisa kudai zvikanzi ko iwewe uri chipoko here zvikanzi nemunhu uya uya sei muchidaro zvikanzi marekodzi edu ari mumakombyuta edu apa ari kuratidza kuti iwewe wakashaya gore rapfuura ID number yako zita rako everything zviri pano apa saka iwewe uri munhu akashaya saka zvikanzi nemunhu auya saka handizi chipoko ndini ndiri pano sezvamuri kundiona saka munogona kundinyoresa patsva here zvanzi vezeki vakaramba zvikanzi haiwa tanga waenda kuhofisi yanamudede uko unogadzira nyaya yako yedeath certificate kana kuti yebirth certificate I found that hilarious. Panawo macases akadai amambonzwane zvavo
handidi kuti ndiudze ruzhinji zvisirizvo hapana kesi yakadaro yatakuti tasangana nayo kuinforma death is voluntary so hama dzofanira kunge dzakatakura humbo hwekuratidza kuti munhu akashayika kusvikira kuti munhu abviswe pavoters roll pane pachitsvagwa humbo hunenge wedeath certificate hunenge uchidikanwa unoratidza kuti aiwa munhu haachisipo munyika saka panzvimbo dzakadaro ameno kuti hama iyi yakaongorora here kuti mazita anokwanisa kunge akafanana but akaongorora here kuti manhamba akafanana here because vana Jabulani Ncube vakawanda vana Nicholas Shoni wavo vakawanda zvingaita kuti maybe paida kuti paongororwe saka ini handizivi kuti zvakadaro zviri kuwanikwa here but ini nekuona kwangu pane pachidiwa humbowo hunoratidza kuti nanga akashayika and it's declared kwa registrar general
aha siyabonga mkwewa please do stay on the line avasanda sixhuma isikhathi 8:20 eZimbabwe ngesikhathi sala eAmerica eWashington DC Eastern Time it's 2:20. Bengimbuza lapho umkwewa ngolunye udaba enke ngaluvala emaphephandabeni ngeviki edlule bekulomunye ubaba othi wahamba yena kuZek esiyahlola igama lakhe wafika ke lapho bathathisithupha basibheka nje bavula ikompyuta bathi hawu khathi wena baba uyisipoko yini wathi yiindaba lisitsho njalo bathi ha amarekhodzi ethu atshengisa lapho ukuthi wena ubhubhe enyakenye wathi hayi khona ngiyaphila njengoba limbona ngibhalisani kakutsha then kwakhanya sokuhlupha-ke khonapho abezeki bathi ha qala uye komsitheli ngale uyelungisisa udaba lwakho lokuthi sowasichiya emhlabeni angisayilandelelanga kahle ngezwa ukuthi yahamba kanjani khonapho leyo ndaba kodwa uhlelo ngolwenu abasanda sixhuma uhlelo lwabasakhulayo uhlelo the connection sixoxa-ke lamhlanje ngodaba elohlelo lokubhalisela ukuvota olugcine namuhla kanye lokugwalo elohlelo lokuhlola amagama kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll. And it's election time, as we have stated that an election proclamation from the president is coming very soon. It could be today, it could be tomorrow, it could be the day after. It could be whenever, but very, very soon. And we have been talking to many of our listeners. Some are sending in videos, you know, telling us who they are going to vote for. Let's take a look.
Ayo anya inotika ndekuti kuvota chino chakanaka. But tikatasa makore apfuurawo zvainetsa kuvota. Nekuti ndongovota but changokaundwa ndini kuti ndavhota but chandavhotera hachina basa. So ngoti vhoti yangu iri kukaundwa pandino pandisingadini. Hazvino ndavhotera ani but vhoti yangu yaingokaundwa pandisingadi. Saka sometimes ndoona sekuti it's useless kuvota. Ndozvo handinoonawo nemafungiro angu handiziwo umwe wangu kuti munofungawo nekuvhota baba
haa kuvhota haa utopedza nguva ngokuti unongovhota apayo nomboa inochinja
vangofanana but oraiht zvakafanira izvozvizvi zvitase zviri serious kunzi kuvhota kuriko saka tomboita here kuti tomboona zvinodii kana kuti kutongosiyana zvose nzira dzitangogara tichitoziva kuti kuvhota hakuna musoro
unombozama zvegore rimwe chete pamwe rinochinja
aiwa ndatichinzwawo kuwashington dc kuti vachatizamira zvipi votiudza kuti kwakanakira chii kumbovhota kwacho uye pane zvachinja here kubva munzira dzaishandiswa kudhara mukuvhota nekuti ndinoona sedzanga dziri rong kana dzitori rong na
yes 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 zvisei 37 zvazvinoita ndezvekuti isisi kuvhota tinoda kuvhota but wekuvhotera tichamisa.
There you go. Mkoma mkwewa anzi ne mtereri wekutanga vanga vaka tarisa pa television kana kuti pa Facebook vaona maface maviri ari kutaura nekuti kuvhota kubatsiri anzi ne mtereri iwoyo anzi kuvhota kupedza nguva enda uyu munhu wechidiki vafana vezera vafana vechidiki vechizvino zvino muri kuzvionawo sei zvivamukwewa zvinhu mashoko amuri kunzwawo kazhinji here kwamuri kufamba famba halo vamukwewa halo Mr. Mukwewa.
Hello?
Yebo mkwewa, uyangizwa?
Ye, ngiyakuzwa.
Aha. Vengisithi mina abasakhulayo laba sisanda badlala lapha emsakazweni la ku television mbono ubalalele. Omunye wabo uthi yena kuvota kupedza nguva, ukuvota ikudlala ngesikhati, ikudlalisa isikhati. Ngumfana osakhulayo lo omele be ehamba phambili impela siyavota ezilungiselele ikusasa lakhe. Amazwi anje ngamazwi eliwazwayo yini kanengi lapho elihamba khona?
Amazwi anjalo besike sawazwa but awasiyo angani manengi. Balutshwane nje abolutsha abasale ngqondo ezicabanga kanjalo. Kodwa amazwi anjalo ayadanisa sikhangele ukuthi iZimbabwe abolutsha yibo abakhangelelwe ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi badinge ubukhokheli obuzabaqondisa, ubukhokheli obuzalungisa ukuze umumo womkhonomi umumo lemthetho iguqulwe. So kumele ukuthi abolutsha baphatheke kodwa kuyadanisa ukuthi kwezinye izindawo lapha desifika khona ubuthola abalutsha adebele ngqondo zona lezi zokuthi hayi ukuvota kutshintshi lutho. Kodwa imbangela yokuthi abolutsha baze bacabange ukuthi ukuvota kutshintshi lutho kusukela ekuthini kulalapho abakubonileyo ukuthi kwesinye zezikhathi bebesithi bengavotela lokho abakufunayo kungaphumi ngendlela. So kusobala ukuthi izeki isilomlando ukuze i-election le abolutsha bakhangelele ukuthi bagcine bevota ngoba izeki ingayekela ukuletha esithi ngama-credible elections abolutsha bengagcina bengasaphatheki ekubusweni even lakukhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Mukwewa. Tinayi Mukwewa is the director of the organization Abameli. It's a human rights organization based in Bulawayo. Timbotora Mtereri wedu Mkoma Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Yofara Mkoma Mchunga Mrijego.
Aywa, tiri boss Tereki. Kurisei kwa muri.
Kurinani Mkoma, amene iko kuchando.
Na, kuno kuri kupisa zvekuti.
Kurinani sose Mkoma wangu.
Mhm, mainzwa nyaya iri mugango, koma manongorora here mazita kana kunyoresa.
Mkoma inipa pandi kuyetera izvi. Chungu dai vapo tose ati ha, kubatikana nebasa ndozvakadikone. Asi chungu dai vapo tose. Asi handongo kurudzira vano vakwanisa kuzvita. Ndinotoropo dzangu vanotaura vachiti kuvhota kurasha nguva mkoma. Hakuti kurasha nguva kuvhota. Zvopanga wotaupa kana wakakufundikana nazvo ndakaita nungo wakufundikana basi not kuti kuregista kuvhota kana kuti kuvhota pachako kuracha nguva aa ukaona zvitaugwa nemunhu wezere rechibiti kuti kuvhota kuracha nguva munhu iye ngati ugara ari kaibosi yange mukasa anovhotera kwacho hapatombomeki sensi munhu unonga achingovhotera nhamuno kuzhara kuti taona mabasa munhu saka iye munhu anotaura achingovhota hakuna basa ngati ugara akadaro nokuti haana zvaanobatsira nguva ati avhote mumei nokuti hazvino hazvii kudzingisa pakashaakatata zvakanaka hazi makadaronga mukawachara muregei katomuti mukamuenekarenjaka haana chaanomboona bozikana munashira kuti vhota hakuna kukwazisa handizvi kuti munhu wakarasigwa sei
aanobatiraotera
pakadii panani
saaonasa
kuti kuvhota hakubotseri bcause munhu anenge agara achivhotera pazhara nenhamo saka aminimi yekuvhota kana ukavhotera kandidheti chaichaigaraji vanhu tinoiziva kandidheti chaiyo chaiyo inotati nyika yedu indendei hakuzi kuti hakana vazivi hamenoti tinomboitika chaizvo mufunga kunosiyana mukoma asi chokwadi chachacho chiri pachena.
Saka mukoma Donald muri kuti makakundikana makakundikana kunonyoresa kana kuti kunoongorora voters roll
kunonyoresa kana ndikaona hangu temu chipo yekuti chirongwa chinindira mberi chekuti ndekuregista ndokwanisa kumhanya ndikandawamukana pabilbia ndokwanisa kuregista ndakufai asi kana noti kunovhota chao chako ndinoda
saka
ndikaaanamukana wekuti ndibude ndimanye ndinowamuka ndinohandodzoka sari ndinoenda ndikandoregista.
Aha, saka makatadziswa nebasa apa
mukana ndakaushayiwa mukoma handidi kunyeperai
kuvarungu havazi kunzwisisa here kana mukavataurira kuti munoda kunorejista makambokumbira here kumurungu karamba
pambakumbira pacho vanga pari bhizi mukoma saka havana kumbotogara vanitendera izvozvo lakunenyaya yekuwanda kwatakaita vakati zobvavo pakuti kana ivo ukaenda vamwe vose vati havauda kutopavaitiitidaenda kumushano tikanodai saka mungoza kuwanda kwatakaita wakuenda uku ndo kwakatokonzeresa kwavangwe.
Aha,
asi ndoda kukurudzira hangu vanofanira vaenda vachovo sofa vacho vakwanise kuziva kuti namatambudziko atinawo munyika anoopera zvadini uye ndinopokana navamwe vanhu vane mapato avo vanonyatsokuziva kuti mapato avo haana zvaurutsigiro hwakanyanya asi vakakwamba voita zvokuti enemi yavo ndiyo achamisa kana kuti ani common enemy tizikamwana chero munhu ndo
Aiwa tinotenda mukoma wangu muene zuva rakanaka ikoko.
Maita basa munhu kuti timirise ikoko. Tadinda gumbo muone.
Aiwa ticha moroisa tatenda siyabonga sithathe omunye njalo umlaleli ulunga kunjani lunga?
Ngibona ngoma kunjani?
Hayi siyaphila kunjani lapho khona?
Hayi ngapha ayiqalile manje kuyabanda kuyanetha yonke into kuhlangene.
Neba kithi hayi isikhathi sakhona.
Hayi isikhathi sakhona.
Ye, wena elisile yini lo ngokuyahlola igama kumbe ukuyabhalisa?
Kuthi ngakhona ukuyabhalisa. Kodwa ke indaba yokuhlola le ngibona ngathi ngathi idlala emaqhashelana ke manje ngoba usuku labo lwama-elections ukuthi alikanawo nto ngisabona manje kusathiwa abangakhoni ukubhalisa baze bezobhalisa kodwa-ke ukuhlola amagama ukuthi ayavela ilakafuta from ngathi banikeza abantu amadeyizama beshona kakhulu nje i-11 days ukuthi abantu bezeshona okokuthi njengoba namhlanje kube yi-last day yakhona kusho ukuthi laba abengakade bengabhalisi abaqala ukubhalisa kusasa nje kusiya phambili until kuze kuya-announce ama-election angeke besakhona bona ukuyohlola amagama abo ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Inkinga ngiyiqalaphi ingathi ngathi iphume khona endleleni mpela ngoba bekufanele ukuthi le nto mhlawumbe kuze kufike idate yokuthi i-president iya-announce ukuthi kuyovotwa nini. Then kube yikhona lapho banquma kwesekile ukuthi manje sebeyovala nje njengoba kusaqhubeka nje kubhalisa kufanele konto sekuqhubeke ngoba ungathi nje le nto bayenzelela abantu abasekhaya kuphela la bantu abangaphandle nje kukhona ukuthi uye wayobhalisa njani phindele futhi uyocheka futhi igama lakho ukuthi likhona na yilapho nje ndingani.
Bekule ndlela ezithiyeneyo lunga ezokuhlola igama lakho bukwanisa ukufona ukuthi ubuchaya u-star le number lo hash kumbe ubukwanisa ukungena ku-inthanethi laphana kumbe ukuthola i-SMS evela ku-ZEC nxa wafaka iinombolo zakho ngesikhathi ubhalisa wawungabaphanga iinombolo zakho zocingo
kuthi ukuthi inamba ngabanikeza mina ngasekhaya vele engisebenzisa yini ile ngasekhaya kuthi ukuthi nakho angiyezwa ukuthi mhlawumbe iyandini i-SMS eyiphuleni ukuthi available ngoba njani so inamba yakhona engazange ngiyithathe kahle kahle leyo yoku-checka kwi-inthanethi impi-checka ngayiphi namba.
Manje kule ngozi khonapho lunga ngoba njengoba ungulunga nje isibongo nxa kuyukuthi babhala langa laphana sufika ngale phela mzukwana welanga abasoze bakuvumela ukuvota
kuthi la engabhalisa khona kahle kahle umuntu owayeentonge wayebhala wayethatha imininingwana yami wayenza konke waprinta waqeda lapho nje wangikhombisa lana screen of the computer and the computer. Then we check them out in the mystery lab in Congress, like in the mystery code. At my name's up there and they are here and I want to get into the number of the paper is born or easy. So I've been trying to get condemned with the guy, no man who is a guy. I've been born with the way, like you call me.
Usukulwe zamatuze undunankulu yamemezela nje kungaba anytime from lamhlanje nje so uhlala uvula indlebe.
Why? Siyazi ukuthi i-City 7 isakho nemhlolweni phela akazi ukuthi isikhohlisi.
Hayi vele ngomsebenzi wethu nxa sikhithika vele siyalicathekela kasidlali njani.
Hayi siyabonga mpela bafowethu liyibambe njalo nje phela ngaphandle kwenu kuthi asili ukuthi sinike singaphandle.
Hayi siyibambile lunga lani lathi sibonga lena ngokusixhasa usekelo lwenu lutho yonke into kithi.
Yeah, I see a one cool and demand elephant air of the cat with packets of the interval of the to a market.
So, Kali's really do. Ah, isikhathi sesihambile sesifika kubo 20 minutes before 9 o'clock kodwa singakabuyelike kumkwewa siye ezitolo sizwe ukuthi amajaha kithi asiphatheleni ikakhulu Gibbs Dube lo Ivanza Zininga ngendaba zokhetho
zolomhleli njani ke lapha kumthombo sithemba u Gibbs Dube liyangazi abaningi benu. Lapha ke sikhuluma ukuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi lisithumezele amavideo okusitshela ukuthi lizavota kumbe kalisoze livote. Kuchiphe kuwo okunye okumangalisayo ukuthi ukwenze khonokho. Nangu, othe ngilitshengisa ukuhamba njani. Uyashaya khonapho ke ku-VOA Studio 7 ube sufitizela ngokungazani ikhamera. Ungakufitizela ukuyikhamera khonokho kuyakutshengisela phela ikhamera ukuthi usukhona. Anti yobona magathesi nasengikhona. Mina ke uGibbs Dube ngizavota kumbe asoze ngivote. Mina ngizavotela ixoxo kumbe ngizavotela ivisa kumbe ngizavotela uzibani bani. Ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani. Nxa suqedile khonapho ke sushake lapho sithi tshi. Ungavele ushake khonaphana ke sokuphuma ke wena phela suzimele kuhle mnandi. Ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza. Asithumezeli libona. Nakho phela sendumeza. Ube sushake khonapho ukuyiarrow lokuthi shu. Nakho yena phela hambiyani sokuphelile. Uzavota kumbe usozivote. Tshela mina. Tumezela phela. Bye.
Siyabonga jahala kithi Gibbs Dube Timbonzawo Ivanza Zininga Simba mkoma wangu Timbonzawo kuti matigra mashoko api.
Muri Zimbabwe kwazwai ndini Evans Zininga kuno ku Studio 7 ku Washington DC. Nasitirira kutsvaga kunzwa kwamuri kuti muri kuvhota here musarudzo dziri kuuya idzi. Muri kuvhotera vanani kana musiri kuvhota sei musiri kuvhota. Saka ndikakuratidzai kuti zviri nyore sei kutitumira mavhidhiyo muchititaurira izvozvo. Kungoenda pafoni penyu sezvandaita ini kudai kwakuenda pabhatani rekamera sezvizvi. Kutodzvanya kwandaita kudai so zvandiri kutotaura izvezvi ndakatarisa mufoni mangu zviri kutorekodha ndiri kutoona ndiri kutonzwa kuti zviri kuti kudii kutumira kwacho nyore nyore kwakungoenda zvakare pabhatani irori kudzvanya kudai so zvabva zvatoita yatouya vhidhiyo tikangodai so tinenge tatoone vhidhiyo yenyu muchitiudza zvamuri kuita muri kuvhoterani sei musiri kuvhota muchavhota rini.
Aha, tinotenda Simba, hanzi muchavota here kana kuti kwete, lizavota yini Kumbe karisoze li vote rekodani. Lizi rekote ku WhatsApp konapo. Kumbe mafoni ni matupa. Libe selifaka ke ku WhatsApp listu mezele. Sifuna ukuzwa sizawadlala kama video yenu konapa. Emsakazweni wenu. Kumsakazo we Studio 7. Vamkwewa timbopinza Bora Musango. Mapato akasiyana siyana zvikuru sei zanu ne MDCT yavachamisa tikunzwa vanhu vatsigiri vemapato aya vachitaura nezvebhora musango vezanu PF hanzi vachiwenga navamunangagwa mukada kutamba nesu nenyaya dzenyu idzi tinopinza bhora musango. Tuku zvinza izozo futi ku MDC yavachamisa pane vatsigiri vari kuti haiwa hatizi kufara zvachose neimposition yemacandidates. Saka kana musina kuchigadzira chinhu ichi ka tinopinza bhora musango. Zvinhu zvamuri kunzwawo here kwamuri ikoko kuBulawayo?
Zvinhu zvati kusangana nazvo ndakatarisa election rehwange vuhwange kuhwange kwakuna Brian Chuma. Primary election ratora mazuva anokwana 3 days richitadza kuitika reMDC Alliance. Kwanga kune kusawirirana. Ndipo paunoona kuti pane inonzi post primary election syndrome, pane zvimwe zvinozoitika afterwards. Saka pama primary election vakuru vakawanda nzouhombe dzadona. Kugweru honorable Sisu Zvizai vadona, uvegwe MDCT. Abednego governor wekumatebelen south Abednego Nyuve vadona iwo vanga vari governor. Takaona wo kuti panotoni apa nzou hombe dzakadona wo muzanu PF. Saka panodona wo nzou pachipinda wo vatsva. Zvinoitika kuti pane kutsutsumwa kunenge kwakuitika. Vanenge vadyiwawo vachichema kuti pane zvavachaita. Asi izvi ndipo panooneka kusimba kwebato racho kuti rinokwanisa here kumuka kana rabva muprimary election. Saka takamirira kuti tione kuti half a week or two after the primary election pavanozotanga kukampena vakufamba negwara rimwe chete here kana kuti vatopasanurana.
Thank you there mkoma mkwewa. Enda please do stay on the line now. One thing for sure, the ZANU PF leadership is jittery. They are panicking. I saw Mr. Mnangagwa came out last week talking about the Bora Musango thing, and today Vice President Mr. Chiwenga is also warning party supporters not today do the Bora Musango thing. Remember the other election when people, supporters, aligned allegedly to Mai Mjuru, did the so-called Bora Musango, and we had to go for a second, election, presidential election. That was 2008. Remember the violence that followed that election. Timbotora zvekare mutereri mukomatinashe magadini.
Ndofara magadini.
Aiwa tiripo kana muri raitiwo henyu.
Ndofara kuri seko ku Studio 7.
Kuri kupisa kunoko ameno kwamuri.
Aiwa kwatiri kunenge tichangotanga kachando.
Aha. Muri kupi chaizvo?
Ndiri kuona ndiri kuHarare kukwadzana.
Muri kuwadzana. Aha, ndo kune ndo kune nyaka uko ndeko vachamisa handidi.
Ndeko vachamisa.
Ah, saka hanzi vari kuibata sei nyavo ikoko.
Hey, ina ndifungoti kune mhiri dzinosati kuno kasi panongoda kuti varume vataurirana. But enda mberi. I think taura kunowanika hako asi zvinongoda kuti varume vagare pasi vagotaurirana.
Aha. Nai, ndofunga sevarume vachataurirana sekutaura kwenyu. Asi panyaya yekunyoresa kana kuongorora voters roll maongororawo here kana kuti manyoresa?
Inini ndakarejesa kuvhota uyezve ndikanoongorora kuti zita rangu ririmo here. Ndakaonawo zita rangu riripo zvechokwadi.
Aha, saka panga pasina kana problem?
Aiwa, pa pasina kana problem.
Ko dzimwe shamwari dzenyu?
Shamwari dzangu dzakawanda. Takaenda takawanda kunotarisawo mazita edu takaona ariko.
Aha. Sorry there, we have lost Mkomati. Nashe, see, tine mumwe mtereri zvekare, Mkoma Kudzanai. Va Kudzanai makadi?
Ndiripo baba makadi.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Right, it's great.
Nah, that's good. Matibata muri kupi?
Ndiri Marusapi.
Makamira sei Marusapi?
Muri right.
That's good. Ko manoongororawo voters roll here kana kunyoresa?
Ndakanoongorora marizo.
Saka zvanga zvakamira mushe zvese?
Zvanga zviri right.
Matomirira zuva racho?
Dora rangu mirira kutoni zvinofamba zvii.
Aha, sarudzo idzi dziri kurevei kwamuri? Zvii chaizvo zvamuri kuti kana muchibuda mumba menyu musi sarudzo muchinovhota muchiti ndinoda kuvhotera izvi, ndoda kuona zvichiitika?
Izvi ndofunga zvine chirevo chakati kurei. Because I am 28 years. Then kubva 2008 ndanda kukwanisa kuvhota but handina kumboita shungu kana kumboti ndofanira kunovhota. Then 2013 ndaifanira kuvhota but handina. But yes, ndakuona maybe ndinokwanisa kuchinja zvinhu kuti zvive zviri mugwara rimwe ratinsakatarisira.
Saka makakwatura nenhamo Mukoma Kudzanai mukaona kuti kusi kufa ndekupi?
Ndochokwadi chaizvo. Ndavyazoona kuti maybe tisi tikuzviregerera tega tichingoti ameno ngavanovhota ngavanovhota but rega timboona kuti tikamboenda takawanda kudai tochichinoiti.
Hongo ichokwadi ichocho, nekuti vechidiki hanzi vane dambudziko rakanyanya rekusada kunovhota. Pane mumwe atambotaura naye pano apa pachirongwa earlier kana manga makaterera anga achiti kuvhota kupedza nguva, uyezve ndakambotaura neimwe hama yangu musi yaya yechidikiwo futi ndikabvunza ndikati ko shamwari wakanyoresa here, zvikanzi hapana wekuvhotera apa, makudo akangofanana ese.
Kuti makudo akangofanana ndonongeuyeta.
Pane amwe ari nani?
Mate.
Ndati pane amwe ari nani makudo acho iya.
Ya, tingati pane ari nani but ndezvekumboda kumboonawo kuti anotipawo zvipi. Pane kuti tingaramba tichiti akafanana nerimwe ratingazive kuti rinoita zvakadii, tongoti akafanana nekuti angori nemahobi ese, ndifunga kuti zvinobuda zvakadii.
Aha, well said there Mukoma Kudzanai. Saka mashoko enyu ekupedzisira, mungada kudii kune vamwe vechidiki vezera renyu nezvesarudzo idzi?
Sarudzo ndofunga tikaenda takati wandei zvinotibatsira spirit. Because panenyaya yekuvonga kuti tikano register kuvota tikano vota zvangofanisa vota bozi changobirirwa tichadidi but ndinoona sekunge inini kubirirwa kwakuya nebika nanda chivamwe nikona ndeiri shoma chakafanana nemunhu ane mari shoma akabirwa ari vasara asina kana chino but vane mari dzakawanda vakabirwa aka vanogona vasara vaine something zvokuti vangu vanogotadzozoona kuti munhu ari kubirwa. Saka tikangoenda takati wandeika zvinogona kutibatsira kuti nyangwe wakabira wagona kutibirira pata wagotadza kubudirira futi.
Aha, naiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Kudzanai.
Ya, maita baba baba.
Aha, that was Kudzanai, a 28-year-old man. He says by 2008, he was eligible to vote, but he didn't. 2013, he was eligible to vote too, but he skipped that election. But now he says, hell no, there is no way I am going to sit this election out. I am going to vote. So says Kudzanai, 28-year-old from... I think Harare ndakangana kuti vakudzanai vati vanga vari kupi. Mkoma Mkwewa, before I come to you regarding Mbotora zvekare, ngitate omunye umlaleli njalo uDudzai Mhlanga. Va Mhlanga makadi.
Ndiripo makadi mkoma wangu.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Ndinofara.
Matibata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa.
Aha, akamira sei malevels muJoni?
Ya, muJoni mukoma wangu tirikungotetereka inhamo yekutiza kumusha kungotsvaga mafuro manyoro.
Ha, vamhlanga koma tinhamo ndenyu mega here?
Nhamo ndedu tose takangowanda inongotivhiringidza but tinongodawo kuti tigare munyika kuti zvinhu zvitifambirewo muzha.
Aha, kugara kuwana rugare munyika menyu ndokunge manyoresa kuti muvhote vamhlanga. Makanyoresa?
Ini ndakatogara ndatonyoresa kudhara ndangotomira zuva rekuti ritaurwe kuvhota todzoka totondovhota.
Makaongorora here voters roll mukaona kuti zita renyu rakanyorwa zvakanaka?
Zita rangu ririmo, ndakafonera mai mwana ndikati endai nechitupa changu mundotarisa, vakandiona ririmo.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Ndatomira kuti vamunangagwa vatipe zuva kuti tivarakashe mukati mesarudzo.
Aha.
Sekuvarakasha kwetakaita muna 2008 vanozviziva.
Vamunangagwa vacho hanzi rambai muchingoukura isvisvi tichingotonga.
Kungotungana kwembudzi ndo zvinongoitawo munhu anonge angori pamusoro nekuti muri muzariri nerwizi kungotsvakawo chekutaura asi vanongozviziva kuti pafree and fair election tinovarakasha. Saka tivatotarisa kuti vatiitise zuva rekuti tipinde musarudzo isu vechidiki tivarakashe sezvari kutaura kuti tiri kukura kwengwa ivo vanozviziva kuti vakomana vari kurova bhora zviri kutyisa vari kutoita mudumbu pari zvino.
Ko bhora musango iri kutaurwa nevatsigiri vavo vezanu PF ava muri kuona ichimubatsira here sei opposition?
Isu iri kutotibatsira zvakanyanya nokuti tinobva takutora magurususu edu atinawo kuMDC Alliance tozotora vashoma vavo vakuzano PF ndokubva tandoisa mugurususu redu reMDCT Alliance tobva tavazvambura.
Asi kualliance ikoko pane vamwewo kuMDCT vari kuti yavachamisa, vari kuti kana musina kugadzirisa nyaya yemacandidates tinoitawo bhora musango, muchagona kuzvigadzirisa here?
Kubato kwedu sure MDC Alliance ipato rakanaka rinokwanisa sarudzo zvakanaka kuti zvinongoitika ndezvekuti kana muri nyange muri pachechi vanhu vose havambozoteereri Mwari sekuteerera kwamunoita vanhu vose. Saka zvinongovawo papo nepapo, tinongonzwa papo nepapo, asi nzvimbo dzese dzimwe dziri kuitwa maelection vari kufamba zvakanaka kuti pane vamwewo vanonga vasingadi kudyiwa nekuti hapana ndakudyiwa asi isu tiri kungoti bora riri kufamba zakana za mkati matiri tunonga kishito huina mkati mesarudu nukuti taka sunga zaka simba mkati megoririno.
Aha, na ayo atino tenda vamsanga ni kupina mshirongwa
ndangande ito taura nana mbuya kundo gara kwa mbuko kwa gara wakusinyangpa kwa magera na lechito ti ah chari bujato zine tetuari hivi tikondo vota kise mnukuna wata angirayo.
Aha, na ayo wabaga nufunga waga terera atino tenda mkomo wangu
zino tenda mandima atapa studio 7 mwe ni zwaratanaka.
Tinotenda mwaramu itire zvakanaka. Ngingakatsatsa mulaleli, mnumzana mukwewa uyavezwa balaleli. Valomdlandla mpela valethemba lokubana hayi into zizolunga lonyaka bathi bayamlahla phansi mnangako.
Yes, siyabazwa nje izikhulumi ukuthi zithi zizomlahla phansi. Kodwa simelele ukuthi ilanga lakhona lifike sibone ukuthi kozala nkomoni.
Aha, hayi uyiveka kuhle limqotho lelo mkwewasizo. Bona ke ukuthi yozala nkomoni. Ngingakaphenduki kuwe ukubana sivale uhlelo, ngithathe umlaleli silo Goronga ecingweni. Ba Goronga makadi
mo fara magadi zeyo
ai wati no fara wo mati bata muri kupi
wo ndipa box bed pa South Africa.
Pa South Africa makanyoresa here kana kuongorora voters roll
ndiye sita kato pedza mona mai.
Aha, saka mato mira zware sarudzo
Amira kundo yurira garwe mvura rinde musango mari singa faringe tigara.
Aha. Richavuma ere garwe rase kubuda mvura imo.
Ai rota tobudisa mati zvikanga mediko.
Moro kudaro.
Garwe rato buda kugara iro ari ari tsina ukama nemvura.
Aha, ai, tinotenda mukoma Goronga murenyu akanyoresawo neshamari dzenyu dzese.
Ah, yete vakanyoresa ende tirikuti kukurudzira kuti nevanga vasati vazvita hatizvi kuti mukana wacho zvavange zvaunenge waguma zvichafamba sei asi tinotaura kuti ruzhinji rwese rwakagadzirishwa.
Aha, aiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa.
Ichamani kita kungo tikuru girei kuti yara ye yema kandidati ine nge ichawati asosuti tigoshi rei pano ni hapo atikungo ti gati chingoti wanege wane fumbaye kuti bora msango fumbaye yo nga ine itikakundeye kutirani kwe buku msangane ino izite MDC kama tue MDC anayo fumbaye yo atifanu nge tishanda na yono kuti mbura ya sakati ambura yaka kura pata kupinda mangi, pata kira kupinda mtenani. Saka ngapi ya mbuke hili vizitese, ti uome zineta kutinika ino ende rambeni.
Aha, na ayo atinotenda mkoma wangu.
Ayo, atinotenda zikuru, ni mkoma wangu joni ambo ni kwa zisao ya ha, sisonge ya para chokumirira, chaka chaya.
Chaka chaya, atinotenda, and coming to you, Mr. Mkwewa. We have a minute to close the show. Why does this election matter, especially for young people? That's your last word.
This election matters especially to young people who have never seen any other leader except Robert Gabriel Mugabe. So this is a moment for them to chart a new destiny. They have to be able to put their foot stamp and change the direction and course of this country so that the future for record and posterity, they can seem to have made a change and a difference in our country.
Thank you there, Tinei Mukwewa of the organization Abameli. He's the director of that Human Rights Lawyers Organization. Thank you also to our listeners who called in and who were listening at home or watching online. Let's make another date next week. Same time, same platform on Studio 7. Good night, Zimbabwe.